manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kurume 30, 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa.
Mapurisa ozara mumugwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari muDzimba. Vanorarama nekutengesa nekuzviitira mabasa emaoko, vochema kuti havachina chekuraramisa mhuri dzavo sezvo vasisabvumidzwe kuita mabasa avo.
Ari kuda rubatsiro. Anokodzero munhu iyeye yokufonera Ministry of Social Welfare kana kuvisitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndanichirarama nevending. Andisina chokudya ndakuziya mhuri yangu haisina chokudya.
Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji muHarare nhasi vatevedzera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vamwe vanga vachichema-chema kuti vatadza kutora mari sezvo mabhanga anga akavharwa. Chirwere checovid-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe pari zvino uye hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave vanomwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi matatu nemashanu uye sangano iri rinoti chirwere ichi chiri kupararira nekukasika. Bazi rezveutano raudza Studio 7 nhasi kuti muZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri voongororwa kuti vane chirwere ichi here asi vanomwe ndovakabatwa nacho kusvika pari zvino. Munhu mumwe chete ndiye akashaya. Vamwe vose vanonzi vari nani zvavo uye havasi munjodzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari muDzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara veruzhinji wembare vafarai mwayera vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa saka tofanira kutogara muDzimba. President vatiita zviri right kuti timboita si timbogara muDzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita si chisapararira zviri right.
Mumwe mushando wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi pambare pakare vawanda chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Yandochokwadi isusu hatifanira kutomira basa nekuti tisizo cleansa nzvimbo tisizoita kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ini takagara kubasa isi takagara kumba isusu nzvimbo dzogara dzakasviba so zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dhani chirwere chatiri kutyira ichi ndosaka tauya kubasa ende kubasa hatiregedzi kuya toramba tiriko kubasa ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari atitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
Kunyange hazo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha. Mumwe anoshandira mudhorobha vatenda ikona vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma, uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo.
Toro nenyaya lockdown takange tanzwa kunzi masupermarkets anenge akavhura, apa tiri kutonzwa nekutendera zvitotsvaga kuti tingoona team yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakavhura. Saka tikushanza kuti vanhu tinorarama sei mai kana vaita shutdown ma shops lisi daita chikwasa kuwana chikafu zvazviri nani masupamaketsi akavhura.
Vamwe vanorarama nekutengesa vaClement Stole vati vaswera vachiita hwakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo, vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara.
Isirungo tenge so tukaviga bati atisisina staff ya kawanda ya ishoma katungu pero za varana menu wa rimitu wacha we.
Izvi zvinoyo apo mutungamiriri wesangano reve zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega, tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita sava James Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera, asi hapana bhanga ranga rakavhurwa. Asi gavhana webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni, vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane, izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudziro yehurumende, vachiti kusaungana kunoderedza mukana wekuti vanhu vabatire chirwere cheCovid-19. Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu. Mabhazi ezupko anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vauye kubasa, vanosanganisira vashandi vemuzvipatara, mapazi ehurumende, vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita seChinhoi, Marondera nemasvingo, uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Maguta eGweru neBulawayo vanhu vakawanda vatambira kurudzire hurumende yekuti vagare kudzimba. Mutoro wedu enhauta uraishava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda muguta reGweru, vachibvunzurudza vanhu vange vari mumotokari diki kwavange vachienda, uye avo vange vachiwanikwa vasina zvikonzero zvinogutsa zvekupinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba. Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa pane imwe flea market iri pedyo nekudzanai bus terminus, uyo angozvidoma nezita rekuti amai remember, audza Studio 7 kuti ari kushaya zano rekuti achararama sei pamazuva makumi maviri ari kunzi vanhu vagare kumba.
Tohwa kuti kunyange kunana South Africa vamwe vari kutopunokerwa mumajurahwo vachipiwa chikafu. Saka ndozvinhu zvatachitarisirwa kuti dei tatawanawo chikafu tiri mudzimba, nekuti karamba takagara tiri mudzimba tisingawani chikafu zvinhu zvakaoma. Vamwe vachafira mudzimba nenyaya yekushaya chikafu chaizvo, nekuti torarama nekutengesa, hapana zvimwe zvetinoita, tinotengesa.
Asi vaIvan Moyo avo vanoitawo zvekutengesa muriwo nemadomasi vati vanhu vanofanirwa kukoshesa zvakataurwa nehurumende, vachiti kusaita izvi kunogona kuti vakawanda varasikirwe neupenyu.
Isinotenda zvitaurwa nemutungamiri wenyika aradza kuti ane chido navanhu vake mazoona 21 days zodo vashoma da vatiwedzero mbichana ma 21 days zozo. Nokuti haungashandi haungararami kana wafa nechigwere. Ngoro wangu haisundi kana wafa. So chakanaka kudzivirira chigwere first. Prevention is better than cure. Asingadi amenhu ake asingazivi.
Panzvimbo dzakadai sekudzanai bus terminus, panokwirirwa mabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, panovewo ndipo pane musika mukuru mugweru, pange pasina vanhu zvachose, kunze kwevashandi veGweru City Council, vange vachitsvaira panzvimbo iyi. Vamwe vanhu vanoshandira makambani akasiyana siyana, vange vachida kuenda kubasa, sezvo vange vachiti havana kunyatsojekeserwa, kuti vanofanirwa kuuya kubasa here kana kuti kwete, vachityira kuti vakasaenda, vanozodzingwa mabasa. Asi vakawanda wavo vatadza kuenda kumabasa uku sezvo kwange kusina zvekufambisa kunze kwemabhazi nemakombi mashoma ezupko. Kunyange hazvo mabhanga akanzi ndemamwe emabhizimisi mashoma anokwanisa kuvhura, mabhanga ose mugweru ange akavharwa. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita, uyo atanga achida kubhadhara mari yevashandi vekukambani kwake, ati kuvharwa kwemabhanga kuchavhiringidza upenyu hweveruzhinji.
Tasvika kutaundi kubhengi kwakavharwa. Saka hatichaziva kuti vanhu vachararama sei kana munhu akawirwa nedambudziko pakati apa toti kuda warwarirwa kuda iyo korona yacho yamubata, achabatsirikana sei asina kana sendi rainaro.
Muguta reBulawayo veruzhinji vagara ukumba. VaMoses Kumbweya vanotengesa muriwo nezvimwe zvakadaro kuzvitoro zvikuru vati vemabhizimisi madiki saivo vachasara vari panzara.
Taita sekutaurwa zvakaitwa nehurumende kuti tisave tinopinda mudhorobha kuti tinge tichitengesa. Asi zvakadero zhara ichatiuraya, nekuti mararamiro edu ndekuti tinotengesa, totenga chikafu, totenga upfu, totenga kashuga. Tingapedza mazuva maviri matatu tisina kutengesa, zvichatiomera ende hatizivi kuti hurumende yedu ine urongwa hupi.
Munyori weBulawayo United Residents Association, Bura, Amai Louisa Mangisi, vatiwo zvakakosha kuti vanhu vatevedzere zviri kutaurwa nehurumende, asi vati vamwe vemabhizimisi vave kutora mukana uyu kudhurisa zvinhu zvakawanda, vachiti hurumende inofanirwa kupindira. Hurumende yakatara chiga chekuti vanhu vanofanirwa kugara kudzimba dzavo vasingafambe-fambe zvisina kodzero, senzira yekuedza kudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Mutare mutare, nasi manga munyerere muine vanhu vashoma vanga vachitenga zvekudya, ukuwo zvitoro zvinotengesa zvekudya zvakavhurwa muzuva rekutanga remazuva makumi maviri rakatarwa nehurumende kuti vanhu vagare mudzimba kuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mabhanga anga akavharwa zvimwe chete nemisika yevanhu inotengesa mbatya, zvirimwa, michero nezvakasiyana siyana. Kunyangwe vashoma vevatengesi ava vanga vari pamisika yavo. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nhasi anga achitenderera achipa yambiro kuvashoma vevanhu vange vari muguta kuti vadzokere kudzimba kwavo kuita kuderedza kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Mapurisa aya ange achivakurudzira kuti vasamirire kuita zvekudzingwa zvinene chisimba. Danho ratorwa iri riri kurwadza vanoita mabasa avo emaoko, avo vanoti zviri kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachiwana choviri kubva mukutengesa, uko vanonzi varegere kwemasvondo matatu anotevera. Amaita Naka Musabayana vanoita basa rekutengesa pamusika zvinhu zvinosanganisira muriwo, madomasi, michero nezvimwewo, vanoti dai hurumende yakavatendera nguva pfupi pazuva yekubvumirwa kuita mabasa.
Yatishatira isesu semusika tiri kuzwa kubatikana, nekuti dzimwe dzenguva tinotengesa tobva tatotenga chikafu chekuti tive ipo papo. Saka izvozvi zvava kuti taurira nyaya 20 days yatomera sesusu mavendors. Dove musika ungadai watipawo kana kuti 2 hours tomboti nhonge nhonge toya kumba totengesera vanengo, nekuti tingafa nenzara.
Mumwe mugari wemamutare vafunga ikashiri vanoti danho rakatorwa iri raisungirwa kupawo mukana kune vasina mabasa, vanova vakawanda munyika kuti vabatsirwe nezvekudya panguva yavanenge vasiri kuzviitira mabasa avo emaoko.
Ikonomi haina kumira zvakanaka, vanhu vari kuita hand to mouth. Zvinhu zvavanoshanda zuva racho iroro ndo zvinhu zvavanoya musi wacho iwowo. Saka Zimbabwe is doomed.
amai Elizabeth Karirwi yomusha wemusha mukadzi mamtare vanoti kutadziswa kuita mabasa avo panguva yakatarwa iyi zvichaunza namo mudzimba zhinji
taura kunoko umweni munhu ari kurarama naupenyu hwekutoti hand to mouth saka izvezvi zvinhasi uno ndinonzi gara mumba ndoda kudye handina kana kupiwa chikafu handina kana pekuti nemvura chaiyo chaiyo pangu haitobuda everyday neichidoenda kotsvaka saka nei ndichidoitsvagepi imuruti garamba
mumwe mugari wemamutare vaandrew jangano vanoti panguva yavanenge vari kumba sezvakataurwa nehurumende zvichapa kuti vatadze kushandira mari yezvekudya zvemhuri yavo uye nemari yechikoro yevana pakotoro inotevera
zvozvipatiri pasatambozvazvekutozvidini mari nochikafu mafizi tangogara I think that I'm going to talk about one of the things that I'm going to talk
asi mumwe mugari wemamutare amai blessings nyika vanoti danho rakatorwa iri rakanakira munhu wose anokoshesa hutano sezvo denda recovid-19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose
yakanaka mukwasha nekuti zvinominimiza kuspreadwa kwecovid-19 zvingarwadzazvo kuti vanhu vanenge vachiti tinorarama sei especially vanhu vari muinformal sector asi zvinotibatsirawo futi kuti zvinotichengetedza nekuti especially kumusika population inenge iri kumusika yakanyanya kuspreadwa kwacho kunozonyanyawo tinopera kufa hai
mutauriri wekanzuro yeguta remutare vaspreni mutiwi vanoti kanzuro yavo yakatobatana nechisungo chehurumende kunyange hazvo vakange vatotanga kumisa kutengeswa kwezvinhu mumisika muguta nekunogara vanhu nemusi wechishanu masikati svondo rapera vamutiwi vanoti kusvika pari nhasi muguta remutare hapana humbo hwavepo hunotaridza kuti pane hatiabatwa nechirwere checovid-19 mumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva chikanga danga mvura hobos nzvimbo dzokufarira dzange dzakavhurwa vamwe vashoma vaivepo vachitandara zvavo mumigwagwa mange muine mapurisa uye vamwe vange vari pamutarichas college vange vachimisa motokari vachibvunza zvakasiyana-siyana kune vatyairi asi mabhazi ehurumende chete ezupco ndiwo ange achitakura vanhu kupinda nekubuda muguta ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yavakoka kumusangano mangwana wekuti vazive nyaya yekuti vashandi voitwa sei panguva iyo vanenge vari kudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe kana kuti lockdown sedanho rekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vamoyo vanoti hurumende yakanga isina kutanga yanzwa kudivirawo panyaya iyi apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvekumborambidzwa kwevanhu kufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa mashandirwi panyaya iyi. Ngatinzwei vamoyo vachitsanangura.
Iyo zvino tatanga lockdown. Zuva rekutanga hurumende ndipo pairi kutofona ichiti tiuye kumusangano kuti tiwirirane kuti nyaya yemihoro yoitwa sei. Nyaya yemabhizimisi vanenge vasazokwanisi kuyambuka 21 days zvoitwa sei. Vaya veinformali economy vanozishandira zvoitwa sei. Hurumende yakutotanga kudaidzira musangano lockdown yatotanga kuti vanotokubatsirwa vobatsirwa sei. Inyaya yange isina kumbovhira yataurwa kekutanga asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngatisanganei tikurukure. Nyaya yekusangana ndiyo yakutonetsa nekuti tinofamba sei kuti tisangane. Hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi. Mafambiro acho anoitwa sei sezvo tese hatina kuexempta kuti tione chingotenderera. Saka hatisi kuona musangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutonetsa kuti tiende pamusangano yacho iyoyo.
Asi imiwo pamakambenge mambo osangana nehurumende danho renyu rakanga rakamira upapi panyaya yevashandi.
Danho retu sevashandi nderekuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabate nechirwere ichi. Isisu vashandi patinofamba patinogara nepatinofamba tichienda kubasa tinenge takatomanikidzana. Saka takazviona kuti tinogona kuti chirwere ichi chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu. Saka ndisu vekutanga kuti tinoda a national lockdown Asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati, haina kuzotaurira munhu, hatina kugara pasi nehurumende tangatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza.
Avanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuzeya nyaya iyi yevashandi nevamwe vari kuti vanogona kufa nenzara, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, hatisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira. Kunyange isu vehurumende, vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko vashandi vanozviitirawo mabasa emaoko?
Then toita avo informal traders. Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndanichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncillors, kune maMP. Saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasatevedzera kana kuteerera mashoko ari kunyorwa kana kutaurwa pamadande mutande akasiyana-siyana akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe ari kuzivisa vanhu nezvemishonga iyo inonzi inokwanisa kurapa kana kudzivirira chirwere checoronavhairasi icho chauraya zviuru nezviuru zvevanhu pasi rose. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Leona Mandija vanogara kuTinwood North Westgate vanoti vakatombogadzira mushonga wemandimu akasanganiswa nesoda kana kuti sodium bicarbonate pachirungu. Vakatopa mhuri yavo kuti inwe mushonga iwoyu. Muzvare Mandija vanoti vakaudzwa nezvemushonga uyu nasahwira wavo uyo akabva auya nemandimu acho, uye vakaverenga zvavaiva vatumirwa pambozhanhare kuti vadzidze mabikirwo emushonga wacho, asi vakatozoziva kuti mushonga uyu unogona kuuraya yose.
Ndanda netsikana ndashungurudzika kuti zvinotoita sei sezvo kurunza hakuna mushonga, hakuna chekubatsira kana kuti kudii. Ndobva atonditumira resipi iyoyo yekunzi munomixa bicarbonate of soda nemalemon. Saka takangoisawo tushoma kudaro. But then soon after that ndipo pandakazoona pakubuda nyaya yekuti it's a detergent mukazvimixa zviri tu, because zvechokwadi panotobuda chifuro and chinobva chato chinotofrotha kudai so kutotutuma chaiko chaiko zvokuti I can imagine kuti mumatumbu kume vanhu zvinenge zvichiitika.
Mumwe mudzimai amaiti Chigodora vanoti vakapotsa vagadzirawo mushonga iwoyu asi havazive kuti chii chakavadzora sezvo vari kugara vachingotya kubatira chirwere checoronavhairasi icho chinonzi hachina mushonga unochirapa.
pandakatoona message iyoyo ndaitoda kutenga a few days ago andizi kuti chichakatondi stop and imagine I was going to drink it inini nemwana so it meant kuti tese taitofu not ne coronavirus but netumishonga tiri kungotaurwa nevanhu tisina basa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr. Taipwa Mungofa vanoti zvirwere zvinorapwa kunana chiremba vakadzidzira basa racho kwete zviri kutaurwa nevanhu pamadande mutande.
Zvatinoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti kurapwa kwezvirwere kunoenderwa kuchikoro. Kurapwa kwezvirwere kunoverengwa mabhuku akakura. Kurapwa kwezvirwere kune vanotozvigona, kune vatori nebasa iroro. Zvirwere hazvirapwe paWhatsApp, zvirwere hazvirapwe pasocial media. Madrug nemishonga iri kutaurwa pasocial media, panana WhatsApp, panana Facebook. Imishonga inokuvadza, mishonga inoda kumwiwa kana uchinge wanzi uyimwe nachiremba.
Dr. Mungofa vanoti mushonga wese une zvaunokanganisa muviri wemunhu nokudaro vanhu vakangoteerera zvese zvese zvangotaurwa vanokwanisa kurasikirwa neupenyu vakapa muenzaniso wemumwe munhu akanwa mushonga unorapa malaria unonzi chloroquine angonzwa kuti unorapa coronavirus akabva atoshaya.
Nekuti kune dzimwe nyika tiri kutonzwa kuti kune munhu wani akafa amwa mushonga unonzi chloroquine angonzwawo kuti unorapa coronavirus. Saka yambiro yedu kuvanhu vemuZimbabwe ndeyekuti iyai mishonga yese iri kutaurwa, siyai zvese zviri kutaurwa. Kana uchinge wanzwa kuti uri kurwara ona kune vanoita zveutano vakutsanangurire kuti woita sei.
Dr. Mungofa vakayambirawo vagari vekumaruwa nezvechirwere ichi vakavakurudzira kuti vasaita nzendo dzekuenda kumadhorobha kushanyira hama nharaunda dzavo uye nekuenda kunobata maoko kurufu nokuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya panenge pakaungana vanhu.
Vanhu vekumamisha ngavambomira, ndinoziya itsika yedu yekuti kana mumwe afirwa tinoda kuungana tobatana maoko tochema pamwe chete. Asi nenjodzi yawira nyika yedu tiri kuti ngavambomira zvemagungano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Atishiri Panyanga vatsinhira mashoko aya vachiti vanhu ngavadzikise mikana yokubatira hosha iyi nekugara kumba uye vachigeza maoko nesipo nguva dzose uye kuti varegedze kubata kumeso maziso uye nekutonongora mhino dzavo. Dr. Chiripanyanga vanoti mate anobuda mukanwa kana munhu achitaura kana kukosora ndiwo anotakura chirwere checoronavirus. Nokudaro vanokurudzira vanhu kuti vasamire kana kugarisana padhuze kana vachitaura. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus uye danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba kwemazuva 21 kutanga nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ozara mumigwagwa kudzivirira vanhu kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vachiti vachafa nenzara vari mudzimba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vose vatanhatu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kunzwa zviri nani uye havasi munjodzi panguva ino. Hurumende inoti bazi rezvemagariro evanhu rinokwanisa kubatsira vanenge voziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mbimbitho 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown yona asikayiboni kangako ngoba isuku lokuqala into sesenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana, singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Ezakubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni, bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe, kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa, abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo, iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona asikayiboni kangako ngoba isuku lokuqala into sesenazo ezindlini, njalo imota ziyahamba lapha lalaphana, singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona, le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe kachana kachana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi sikulockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Kuyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile, kanti i-government angithi bithe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphoza njani ngamakampani ethu asiwasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali?
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu, njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abala mali, iningi alikaholi,
akula ngenyindlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhu yana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa indlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumusu ubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala
emakhaya.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sobunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadalwe. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wekhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a waste position, in danger of our life.
Lale mibiwe esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwe-coronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethe lelinyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiya kwenza okuxakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kwe-COVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane we-COVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owaseVictoria Falls. Lo ndoda esesamnika i-treatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke ukuthiwa ngama-contacts wonke abantu hlangana labo sabathesta ke umkhuhlane lowo we-coronavirus bonke ba-negative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi
okwakathesi sesayenza ama-tests eMathebeleland North awe-COVID kwana ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe positive abanye bonke ba negative so ama teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo sixoxisana njalo ukuthi sizohlala sigeza izandla zethu ngamanzi alesepha singabambe ubuso xa umuntu ekhwehlela efoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngike ngabhodabhoda namhlanje khonapha kobulawayo ekuseni ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama-vendors and small traders. Bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali. Abanye bekhona bemile sibili but bevalile bekungikhayela umumuza banjani. Abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abazo besebenza ama-rent inyanga siphele bebhadala ama-rent bazawabhadala ngani. Ezingabe uhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlawula kwama-rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ilizwe. Abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani. Njengoba ubulawayo city council kwezindawo amanzi akafiki ngani, amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki. Abanye bekhala ngokuthi bona abanampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu langomgqibelo. So kutho ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu. Abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona, omunye uzwantshela ngokuthi cholera, chorela, chorela. Esithi yena akakwazi vele kalalwazi, bafuna ukuthi bafundiswa ngakhoba bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume labo namhlanje khonapha kobulawayo. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla. Sengathi uhulumende ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu, abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathole bathenga ukudla. Njalo futhi indaba yamarenti leyi la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi, bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobunengi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni. Ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yenake othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke lephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwe abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi yona hhayi umumo wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amapolisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-APCAR bememezela ukuthi na hayi kungatshaya u-12 kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade ngisemakhosini nalapho engigadele khona ubontumbane bebale ukuthi na sisuke entumbane bese kuklinekile so ungathi vele kakukho kodwa i-movement yabantu nje yathi ingajwayelekanga ngoba into enganintsha kibo abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nesikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenzeka ukushiya amatripu encedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu hayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke.
Ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana?
Ngapha thina emaphandleni hayi hayi asikaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabosigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alise begeza izandla every 20 minutes njeana laphana ngabonisa amavidiyo ugogo layo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMB yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigogala bogogo kulamasakabo lana babuya every month.
Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eLupane. Live talk lamhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500. Abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu, 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane, 2,400. Uzulu wasemali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo. Ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Bethi alelapheki, njalo kuqakathekile ukuthi uZulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebelomkhuhlane weCOVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. UDokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki iele jinja elenyosi njalo elamalemon hayi la ngamanga lokhu akukaziwa njoba lisazithina sikholwa ezisayensi.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempilakahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu uyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela ngoba wathimula wena busuku phefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba likwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane, igcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amachumi ayisikhombisa, hayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasotsha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayele yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa lingukuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlele yabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imjova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangele ukuthi ngabe kuyiyoyiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe iCOVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana kuthi ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona babancane ncane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhovula, kuphume amakhala avuleke, imphimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akuchisayo ukuze ingubo ufuthe uginqe kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela lengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ha Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Iintatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International, Flyers OFN, VET, Adaptive Innovative, Independent Living, Hardware and Softwares for All Forms of Disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuqoqa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day yamhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imichina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDube ukuthi abaningi bacina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumeni angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo wejuti le lokiyo igqotha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo uadvocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi iBraille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi iBraille itholakale okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana labo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi iBraille itholakale kanye le information itholakale ngeBraille.
Uthi ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo iBraille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela iBraille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina weBraille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala iBraille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunengi.
Lapho kufundiswa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenzisa okune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha leBraille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi yeAfrika. Uhulumende uleBraille Printer Press emzini weMount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engabonilayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise
abaningiukubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo infrastructure kodwa ukuqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengani uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-Braille Day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngumark Peter Ntambe.
singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi-ke ezakoBulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo, ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.